Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheChegutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa nezuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iya ina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa nezuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitbureau vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachipikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu nava Robson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Tinzwe pamire bato ravo.
Sebato reZANU-PF zvinotifadza nekuti simbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvinoshuvirwa nevana veZimbabwe zviri kufambidzana.
Asi kakunonzi vanhu vaichityidzirwa zvemhando yepamusoro kwagutuko kuti muzohwina kudai, munoti iwo nemashoko iwawa?
Zvekuti munhu akatyisidzirwa handi ioni zvichishanda nokuti ino nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti ndinopinda ndoga. Zvandaita imomo ndini ndoga, ndinozviziva nemwoyo wangu. Saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema. Dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro, potse potse taisatozovhoterwa. Chinoita ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita mapurogiramu anenge achiindisa nyika mberi uye veopposition vanongoonekwa kuti chavo izvezvi kubva vaAugust havana chavanokura, kungokonana vachinetsana. shungu chaizu nukuti Zimbabwe ende mbira wani.
Tarisiro yenyu sebato kwa gutuko jama wina kudaye yawa ipi?
Isu tichipa kwa gututa kuta kutichindo kunda jine mtindo muna December kukula wayo. Kutichinda tichindo katrisa. So akakanganisika mnyo kastin kukula wayo. Tikunde wanu ashare, wanu anuwa tungamira, wanu ashandira, wachua itirashukanaka, wachende sanyikane mshimbo za wari mbele. Isu zuzu nukwa nzikani sanu PF parts.
Avo vange vari mukuru anoona nezve kufambiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Tabatawo vakafano bata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi.
Sematauro arikuita munhu wese zvabuda musarudzo izvi. Zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzoda kuti dzigadziriswe. Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanya-nyanya kumaruva ndokwatinoona kuchitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoita zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki.
Saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi?
Nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira kuti panofanira kuti pagarwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudzwe tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo. Saka naizvozvo isusu tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzichange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise mukwananzi avo vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete nava Jeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Va Jeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwachabwino kushamba nezuro kwakare asi vatapfumanei masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsa nyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva 3 kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima varisa chigaro veBoard reADA vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, icho kwa di. Icho kutanga, tungu da kuti, aywa, tine urombo nizuri kutika ku izra, iko kuminia yeo ndo ikiji, nizu atango itika, ya mwasina kutarifira. Tinoona isusu kuti ku izra ndo, kuni zini nzira, jekuri na jatai kopa awo, titele zira kuno, zikendera nao, ni mamire ni kuchinja, kumamire kunze, climate change, saka ma smart climate, ma climate smart agriculture, ndio kwa anga chuanika, ikuoko.
Ko iye murimi kumunda, chikurukuru changa anongezera, chitiazo, rasikiru nacho chinozo gona kufiringwa ne hondo iyoyi ndechipi
tinone sisi kuti nyaje kuti zredu ndi kufuna mira mushe mbraini ngeri shoma chicha tokwanisa kunge tichita chimwe chinthu aikopa kubva ikoko tozoona sisi kuti muno Zimbabwe mamwe makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoita zveirrigation vanoita zvembeu vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maogani taka makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizviplese zviya zvinenge zvapera
marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi
kuIsrael kunoitwa mbeu dzemavegetables dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavegetables imo muno tongoti nemusadak vanenge vakukwanisa kuti mavegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko
murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa anga aita zvipi kuti arambe ari kumunda
zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani anga achitiunzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavatitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvinozonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varima vazonziwe kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig vari parunhare kuHarare nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki nhasi tina Taboka Ncive achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa makumi maviri nemapfumbamwe 29 Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu zvipfeko nezvimwe anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri ngatinzwei hurukuro yaaita naTaboka Ncive weStudio 7
kubatira tinongobatira watinenge takwanisa maererano nezvatinenge takwanisa ari zvino tinokafu kekudyawo nehande theni tinobatsira vamwe nehende dzekupfeka kana nematiro ekupfeka
vanhu sofa vamabatsira ndevekupi
right isusu tinonyanya kuconcentrata zvakanyanya nevanhu vari mumatu vanhu vari mastri sometimes we tend to forget them kuti vanhu vanotodeseoti vanhu vanenge vachitoro amenza autoiaa after making a conversation now unotozorealiza kuti vanotofunga vandosinemaselekto nomalitiofoka nevanhu vanenge vari mumasokobeo ndo vanhu vatinonyanya kubatsira zvakanyanya
chii chakaita kuti mufunge kutanga basa rakadai
haisisi chinhu chinongonaizizwa zvake chinhu chokuti kaukauta zvinhu zvakakura zvokuti tinodependa netotobatsirana so chinhu chokuti zvinhu zvakangokurao zviri matiri kakokurao tibatsirana kidiikidii haueza nyaya yekuzobatsira vanhu vari matiri nengati I was actually inspired some of the people who are also doing it from social platform so I've been following my videos and I'll be like parati and I don't know you know sometimes it doesn't need you to have a million people or somebody to have one even a dollar to make a difference because some of the people I mean that's even like a good dollar buy stuff like that you know I don't know that sounds wrong but that's why I don't know what to do I don't know one child that you don't pay that so I realize it's even terrible when you show me that we know you can actually help someone and at the back of the time the thing was over to the mayo the panic of the law put it in the house of one now to catch it up of the community to break it to someone to think about it but as you know to pass it as a man and that's the thing you have not heard me to the thing that you have to do to know my switch.
Saka mune sangano kana kuti zvakamira sei
right iko zvinoizi ndikapinde nevamwe vakavhonetera vachingobatwa navo vatakange sangano actually facebook vanhu vavoaoda kuita tikani zavo so hatikapedi tava yatingating organization aaeo volunteer vakambeitao comfort vakakuti ano guys ngatiee some of the guys vaaiko kuzviita individual ndobatsiro vanhu vasavane vanhu vao
vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai
right what I can say is of course the impact of the social media vazhinji vacho takatondokonekana through social media vamwe vakazojoina because of vanenge vanzwa kuti anokadimiza andaipanekuitira kadai donzo vavakaita but vazhinji takatondokonekana through facebook the cost sometimes people and hapane mugara aidawo hende atakambobatsira kuna mumutao so vanhu vakabva
muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamuri kuita nayo
tisinganyanya hedu kundimita zvinhu atinogona kupiwa neramangwana but message yatinonyanya kuda kupusha nezvayo ndeyekungoti tigone kubatsirana isusu sevanhu tiringotisusu kwamo nekwaanenga ikoko kwaanosera ikoko wea tingava kutitorina asane bhuti inenge ikubamira zvakanaka o ane unogona kumitao so the whole idea ndeyekurivaiva mweya wekubatsirana
kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubatai sei
number dziripo dzavanogona kuzifonera ndo izvo zvidandinoshandisa 0773 752 751 0773 752 751 ndizvo dzandinoshandisa pawhatsapp dziripo zvekare pamacovid.
Avo vange vari vaChris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G vange vari parunare kuBulawayo naTabuka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Maneraka naka vatereri, ndini tanono kawande, nechimweze churungwa cheze chitendero. Ngati nzwe mubvunzo wanhasi, unobva kune umwe mutereri wedu.
Pastudio 7, makadi kuvana mukoma wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipindo uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga vari kuvana Pita vana Paulo kudai kwavo kwakasiyana vakataurwa vakadanwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukufamba saPaulo kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Timoti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubvekinai vakati mwane shokuripira warifamba naro ndida kuzvisa ipo kuti batsireiwo ndibatsireiwo ipapo
kutibetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa namukoma Andrew Charekwa kuspinge uko. Vabvunza mubvunzo wakanaka kukosei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungotyiwa mazita akasiyana-siyana vakasarudzwa nani vachiita izvo kuti Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namazita avo vakatizovana Paurozve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene naBhanabhasi naTimotheo nevamwe kukosei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani futi vakadanwa nani. Shoko raMwari rinotidudzira zvakanaka kuti kuti vakaridzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nekuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vari kundoparidza nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachirayira madhimoni zita renyu asi avadzivisa asi Jesu anoti vairayira nezita rakanzi nerenyu kanzi vaifanira kuti vadzidzi nekuti vamwe vamwe vedu saakududzira kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko raMwari rinotaura kwazvo kuna Ruka chapter 10 pamusoro wemashoko uripo vana makumi manomwe vanotongondoparidza kundoparidza nokuporesa pahwani. Shure kwaizvozvo Ishe wakati akagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwavakanga achida kuenda tu akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abuditse vabati vazhinji pakucheka.
Mushoko raMwari mune dudziro here Pastor Moyo?
Shoko raMwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akachiramba imochikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura kududzwa kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko raMwari vachiparidza vhangeri raJesu Kristu sezvatinoziva kuti Jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na20 anoti endai naizvozvo mudzise marudzo ose muabhuvaiditsaro mwana kuva namweya mutsvene kududzwa kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo nesuwo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko raJehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memundawo vanhu vakawanda zvikuru sezvatinozova shoko raJehovha Mwari rinotora futizve kuna Johani chapter 15 pamuzambiringa Jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isu tiri matavi kwakuti matavi ose ari muna Kristu anofanira kuita basa raKristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achabviswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati vaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakazvuma zita akasiyana-siyana izvozvo zvakudyai mwoyo nokuti nemuwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muwewo umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri uri Kristu akatuma vanhu vazhinji kuti shoko raMwari riende mberi ndosakamusora shoko raJehovha richitekeshera vanhu vachiwanda vanotoparidza vashoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zviyo zvaibva chero zvakadaro shoko raMwari rinotaura kwazvo pamusoro pemasawi kanzi regai masawi nezviyo zvikurirani kuna Matthew chapter 13 verse 29 pakava nezviyo zvakamera kwakuti mukurarama kana kuti mukunamata kuvatsvene paapostori ipapo munogonawo kuvawo nemasawi anogona kuuya vakapfekawo matehwe egwaivo vari mapere asi vanhu vakafanana vakafanana masi kunonzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndiKristu saka vaparidzi vanofanira kuti vawande sezvamunoziva kune rudzi rwakanga rwuri rweJopa wana Koririosi kwakatumwa wana Pita vakafamba vachiparidza vhangeri vanhu vakatendeuka kana usiyo vakagadzova muvanhu vaapostori uku kuti shoko raMwari riende mberi saka vapostori vacharamba vachiwanda kuwanda kwevapostori hakuna kuipa asi kuti shoko raJehovha rinofanira kuti riende mberi kuwanda kwevanoparidza vhangeri hakuna kuipa.
Tino tenda Pastor Richard Moyo netana nguro ya vatipa. Ndipo panoperera chirongwa chanhasi. Tumirai ma audio enyu ku WhatsApp number zezo chitendero zinoti +1 301 919 8140. Ndiri mu Washington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusarisa ine mufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata che Christ like choir, chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata che Dynamos chapinda pa chinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charova chicken in 2-1 ndopinda mapoints makumi mashanu nemana uyezve pachinano chechipiri asi chakainzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaunza mhemberero mumusha weDimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurairidzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Sugove ndiye arungofanorairidza chikwata ichi pa chinzvimbo cha Mangombe. Islanders yarova Herentals 2-1 mu Babafield Stadium. Bosso eri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos, Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBosso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere. Asi murairidzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence dzokomana uye nenyaya yekudherera kana vachitamba nemateams ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weNgezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murairidzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asi ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku Trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Yadha yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chema Warriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uri kune chitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemuSouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri ndeJordan Zemura weUdinese kuItaly, Brandon Galloway wePlymouth muEnglish Championship, Tineji Adebe weHouston Dynamo kuUSA, Munashe Garanganga weSheriff Tiraspol kuMoldova pamwe naAdmiral Muswe weExeter City kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Naiyo inyaya tabata shika kumagumu echirongwa chedu, mora rasikana kawatereri.
Soku isika tis.